Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu kukadzi 8, 2023. Makatirira kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika mavo uye vachitaurawo nezvekudyidzana kwavo neRussia neChina. Muhondo yavo yekuedza kupedza dambudziko rezvinodhaka iro rinonzi rabata nyika yose, mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika churu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1023. Mapurisa oita musangano nevatori venhau vachibvumirana kuti havafaniri kuva makara asionane. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vaparura mamiriro akaita zvinhu muAmerica vachiti vabudirira mukuzadzikisa zvavakavimbisa munyaya dzezveupfumi nezvimwe. Asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti vaBiden vari kungoita gudzira mukanwa. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaBiden vashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa vanhurume vechitema nemapurisa muAmerica zvichitevera kuurayiwa kwaTyree Nichols, chimwe chizvarwa cheAmerica chaigara kuMemphis nemapurisa mashanu.
But what happened to Tyree in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health substance abuse challenges.
Amai na baba vaTyree Nichols vange vari muCongress umu uye vaBiden vataura mashoko ekuvanyaradza. VaBiden vashora zvikuru nyaya yekushandiswa kwepfuti vachiti panofanira kudzikwa mitemo yekuti zvisave nyore kumunhuwo zvake kutenga pfuti dzemhando yepamusoro dzine mabara akawanda kana kuti assault weapon.
Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all.
Vakurudzirawo nyaya yekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze vachiti izvi hazvinei nemapato.
Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation not to ourselves but to our children and grandchildren to confront it. I'm proud of how America at last is stepping up to the challenge.
Papedza vaBiden kutaura, gavhuna vekuArkansas amai Sarah Huckabee Sanders vebato remaRepublicans vapawo maonero avo vachiti vaBiden vari kuzvipembedza asi vasina zvavakaita zvinobatika.
Being a mom to three young children taught me not to believe every story I hear. So forgive me for not believing much of anything I heard tonight from President Biden. From out of control inflation and violent crime to the dangerous border crisis and threat from China. Biden and the Democrats have failed you. They know it and you know it. And it's time for a change.
Amai Sanders vashorawo hutongi hwavaBiden vachiti vakwegura uye ndivo mutungamiri atonga nyika yeAmerica akakwegura kukunda vamwe vese vakambotungamira.
President Biden and I don't have a lot in common. I'm for freedom He's for government control. At 40, I'm the youngest governor in the country. And at 80, he's the oldest president in American history. I'm the first woman to lead my state. And he's the first man to surrender his presidency to a woke mob that can't even tell you what a woman is.
Kutaura nezvemamiriro ezvinhu munyika, kusanganisira upfumi, zvematongerwo enyika nezvimwe, kana kuti State of the Union Address inoitwa kamwe chete pagore nemutungamiri wenyika, sezviri mubumbiro remutemo weAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Marvelous Mhlanganyahuye.
Tichiri panyaya iyi, Marvelous abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, kuti tinzwe maonero avo pamashoko akaturwa nava Biden nezvakataurwawo nema Republicans.
Tinoona kuti matauriro avakaita yacho vakagona kubatanidza matiri maviri asingabvumirana panyaya iyi. Katanga ivo nekurakidza vanhu vabereki vemukoma akaika vakati semubereki wechichena havawanzotambudzika kana mwana wavo akabuda mumba, asi vabereki vechitema vazhinji idambudziko ravasangana naro kuti vana vavo vachabatwa sei nemapurisa. Vakataurawo zvekare kuti zvakakosha kuchengetedza mapurisa nekuti vazhinji vavo havadzokewo kumhuri dzavo nenhau dzecrime dzinenge dzichiitika. Saka ndakaona sekunge matauriro avakaita akagona kubatanidza vanhu vasingawanzobvumirani. Asiwo madhemocrats pataiterisowo pasocial media nedzimwe nzvimbo vanhu vaiti nyaya iripo haisi yekuti mapurisa haana kutrainwa zvakanaka, inyaya yekuti mapurisa havadi kubata vanhu vatema zvakanaka.
Totarisawo kuti takaona amai Huckabee Sanders vachitaurawo vakamirira maRepublicans. Makaonawo sei mazwi avakataura?
Ndakaona sekuti havana kugadzirisa speech yavo kuti ienderane nezvakanga zvaitika. Ivo semunhu wechidiki zvinonzi ndiwo the youngest governor, ndaifungawo kuti vachataura zvine upbeat, zvine kakuda kukurudzira vanhu kuti upenyu uchange hwakanaka. Asi ndakaona kunge vanga vakati nyanyei kusuwa vachingotaura kuti zvinhu zvakaipa, vachitaura zvekuti vanhu vari kunamatiswa zvidhori nekuti minyaya vakataura yekuti vakazoenda kuIraki, asi havanawo kutaurawo kuti zvii zvakaitika kucapital. Saka ndakaona sekunge vakaita missed opportunity ipapo kuti vakapa speech yange ikagadzirwa asi vasina kuzoita tap into zvakanga zvataurwa navaBiden kunyanya zvesocial security nezvimwe zvakadaro.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura vari kuMassachusetts muno muAmerica naMarvelous Mhlanganyahuye weStudio 7. Muhondo yavo yekuedza kupedza dambudziko rezvinodhaka iro rinonzi rabata nyika yose, mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika chiuru nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1023 vanotengesa pamwe nekushandisa zvinodhaka. Mapurisa akaparura chirongwa chavari kuti No to Dangerous Drugs and Illicit Substances, icho chiri kunangana nevanotengesa pamwe nevanoshandisa zvinodhaka. Mapurisa muHarare anonzi ave kupindawo mudzimba achisecha nekusunga vari kutengesa kana kushandisa zvinodhaka izvi kusanganisira vemashabhini. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa mudunhu reMidlands ari kunzi akasungawo vana vechikoro vatatu vaishandisa zvinodhaka. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti vachazozivisa chete kuti matunhu api avari kuona akanyanya kubatwa nedambudziko iri uye kuti rudzi rwupi rwezvinodhaka rwavari kunyanya kuwana kana vachinge vapedza chirongwa chavo ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pari zvinosunga vanhu vanoita 2023 operation iri kuenderera mberi yekubata vanoputa vanotengesa yatoti pachombo madrug baron kana kuti madrug lord. Chatinongoda kuti tikumbire veruzhinji varambe vachibatana nemapurisa kuitira kuti chirongo chichiburitse matsotsi wavo makoro akuwadza vana vadiki, akuwadza vanhu vakuru. Moona kuti zvekuputa zvinodhaka zvitopinda nemuzvikoro nomainstitutsa zvinhu zvekusebasa redere kuchengetedza mutero munyika vatingaregere zvichienderera mberi kusina zvinenge zvichii saka mutemo uri kuita basa ravo vakange vaine mbanje vaine ana gurongo vana zvinhuwo zvinodhaka tinovasunga vanoenda kumatare kumatasi
veruzhinji vari kuti mapurisa ari kupiwa anganzi matipi nevanhu kuti ava nevava nevava vari kutengesa zvinodhaka muri kushandisawo here iwo matipi amuri kupiwa neveruzhinji
vanhu vane mashoko avanda kupa mapurisa vakasunungwa pamashoko ivavo kumapurisa ari padyo zvinoita kuti tizive zvinenge zvichiitika muzvi uyezve kana pane vamwe vari kupiwa pane mapurisa vari kuita zvechokogomo tinoti mangare vasanyarare ngesamangare ongorora nyaya idzodzo kuti vanhu vari kutaura chokwadi here kana kuti kwete
matunhu api amungati ane dambudziko rakanyanya kana kuti ari kuwanikwa zvinodhaka zvakanyanya
tichakwanisa kutaura chete kana tapedza operation yatiri kuita iyoyo patokwanisa kutaura kuti zvinhu ratoona rangachikunetsa ndiripi nekuti izvozvo zvituri kubata nyika yese hapana patiri kusiya
avo vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mumwe wevanoshandisa zvinodhaka achishanda nesangano revanoshandisa zvinodhaka reZimbabwe People Who Use Drugs, Muzvare Tanya Marumbwa, vanoti kunyange hazvo chirongwa chemapurisa ichi chakanaka chose, vari kupokana nekusungwa kuri kuzoitwa vanoshandisa zvinodhaka. Gatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Strategy iri kuitwa nemapurisa pakusunga vacho vanotengesa zvinodhaka izvanzi yakanaka pakuti atleast vari kuita inonzi supply reduction kuitira kuti vanoshandisa zvinodhaka at least if there is limited access to these drugs and substances and munhu wanoitawo wasiyana nazvo kana kuti unoitawo substitute nesomething maybe ungoshishandisa madrugs angachiitwa bring in zviri illegal hanje maybe like divert to using maybe cigarettes and legal alcohol as a way yekuti unongosingachawani ish but I disagree nemapurisa kuti vasunge munhu anoshandisa because anoshandisa chete asingatengesi i-end user haazi problem problem inozouya pakuti end user uyu mukamutora mukamuendesa kumajeri sezvavari kuita izvozvo kuti tiri kusungwa maend users I include myself because I work with people who need drugs and I'm someone who an experience yedrug use so vakatisunga isusu it doesn't help me in a way ngavaitiwo vachibvuma kuti vanhu vavanekuva vaine maquantities mashoma
asi hamufunge here kuti imi pakashaya vanoshandisa zvinodhaka zvinorevawo kuti vanotengesa vanenge vasina kwekutengesera
but zvinodhaka zvicharamba zvirimo muzimbabwe because Zimbabwe is a transit country and it becomes a consuming country what I mean by this is madrugs and it's literally like a route yekutransporta kune magonyeti nechiya anodzika kuti vakunana North Africa and maproducts vachibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana ande achidzika chenda nana South Africa and then zvimwe zvichikwidzawo zvichibva kunana Swaziland like inonzi skunk it's a variant of marijuana inobva kuSwaziland so it comes in so Zimbabwe is a transit inotoconsumer saka strategy yedingakurudzira kuti mapurisa ashandisewo abvume kuti ishande inonzi harm reduction yekuti munhu anoshandisa zvinodhaka anofanira kuti awanewo rubatsiro kuti akawana access to health services ande
avo vanga vari Muzvare Tanya Marumbwa vesangano reZimbabwe People Who Use Drugs vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mapurisa nevatori venhau vanofanirwa kushanda vese zvakanaka pasina kupokana sezvo vose vachiita mabasa akakoshera veruzhinji. Izvi zvabuda pamusangano waitwa pakati pemapurisa nevatori venhau muBulawayo nhasi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu mutauriri wemapurisa assistant commissioner Nyati Vati zvakakosha kuti vatori venhau nemapurisa vashande pamwe chete sezvo mabasa avo akakosha mukuvaka nyika.
Takasangana pa-national level, takusangana pa-provincial level, kuitira kuti vatori venhau vazivane nevakuru vemaprovinces vechipurisa nevemadistricts, kuitira kuti kana paita matambudziko evana vachiita basa zvikurumidzo kugadzirisa, uyezve kuti mapurisa echidiki kana vachiita mabasa vasaite mabasa ekutukana nemajournalist, vaite kuti basa remajournalist rifambe zvakanaka, nokuti tese tine chinangwa chimwe chete chekusevenzera veruzhinji, chokupa veruzhinji mashoko kana vari vatori venhau, mapurisa nokuchengetedza veruzhinji. Saka zvinhu zvinotoitika kana pane kuwirirana pakati pevatori venhau nemapurisa.
Vanyati vati panguva yesarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rino, vatori venhau nemapurisa havafanirwi kuwanikwa vachipesaniswa nezvematongerwo enyika.
Munoona kuti pane nyaya dzinoitika dziya dzokuti kune vanoda kushandisa majournalist vezvematongerwo enyika, zvozoita kuti majournalist vasanzwisane nemapurisa. Saka isusu nemajournalist tikawirirana, zvinoita kuti basa redu rifambe zvakanaka, ivo vematongerwo enyika vasatishandisa kuita zvinhu zvisiri izvo.
Asi sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau pasi rose recommunity to protect journalists rinoti munyika dzine sarudzo gore rino dzakaita seZimbabwe, Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau neDRC, vatori venhau vari kushushikana zvikuru vachitya nyaya dzekushungurudzwa. Mukutanga kwemwedzi uno, matikitivha eCriminal Investigations Department kana kuti CID akasunga mupepeti mukuru webepanhau remira kumasvingo Garikai Mafira kureva. Aipomerwa mhosva yekuda kusvibisa mapurisa nenyaya yainge anyora. Vatori venhau vane chitsama kusanganisira mumwe mutori wenhau wemira zvekare Elizabeth Mashiri nevamwe vekuAlpha Media Holdings vakaita saBlessing Mhlanga naChengeto Chidi vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekutora mifananidzo panzvimbo dzisina kukodzera nemapurisa kunyange vaiti zvaive zvisiri zvechokwadi. Hurumende yavaEmerson Mnangagwa inogara ichiti ichasiya tsika yekumbunyikidza vatori venhau senzira yekurudzira utongi hwejekerere. Asi vanomirira vatori venhau vanoti izvi zvichiri kuramba zvichiitika. Vanyati vabvuma kuti kune mamwe mapurisa epasi anokarira kushungurudza kana kusunga vatori venhau zvenhando, asi vakati vari kuita zvose zvavanogona kupa dzidziso kumapurisa ose. Mumwe wevatapi venhau vange vari pamusangano wanhasi, Muzvare Tanaka Murehwa, vati zvakakosha kuti mapurisa adzidziswe kukosha kwekuremekedza kodzero dzevatori venhau.
Sezvo takumbirawo kumapurisa kuti iyi musangano yatinenge taita kana vapedza, ivo vanenge vari mumaofisi avo kana tiri paground tichiita basa. Saka tachikumbirawo kuti vazoenda vonoudzawo vamwe vavo vari ivo vanozouya paground patinenge tichishandira.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwane varivo sachigaro weMedia Alliance of Zimbabwe vatsinira kukosha kwakaita musangano wakadai, vachiti vari kuendawo kumatunhu ose vachiita zvimwe chete.
Tofunga kuti zvatatanga kuita kukuro dzakadai zvichatibatsira zvakanyanya kuti mapurisa vanzwisise kuti tinoshanda sei.
Pasi rose zvinhu hazvina hazvo kumira zvakanaka kuvatori venhau, sezvo sangano reUnited Nations richiti vatori venhau 56 vakaurayiwa pasi rose gore rapera chete, kunyanya kuMexico, Ukraine neHaiti. Zvichakadaro, mukuru wemapurisa mudunhu reBulawayo Commissioner Patterson Nyabadza vati chirongwa chekusunga vanotengesa nevanonwa nekusuta zvinodhaka chakatanga svondo rapera chiri kuenderera mberi zvakanaka. Vati chirongwa ichi chichambomira mushure mekanguva, asi chicharamba chichiitwa nguva nenguva. Nyika yakatarisana nedambudziko guru rekutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka, uye vamwe vanoti mapurisa haazi kuita zvakakwana pamusoro pedambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda inoti haisi kuzovota kuti ofisi ye United Nations inoona nezvekodzero dzevanhu irambe iri munyika iyi sezvo ichiti yave kugona kuzvimirira pakuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Basi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUganda ranyorera tsamba kuofisi yakomishina anoona nezvekodzero dzevanhu richivazivisa nezvedanho iri. Ofisi ye United Nations High Commissioner for Human Rights muUganda yati pari zvino hapana chaingataura nezvenyaya iyi. Asi hurumende yeUganda inogara ichipomerwawo mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu zvikuru vanopikisa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, uwandu hwevanhu vafa mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika muTurkey nemuSyria hunonzi hwadarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Kunyange hazvo vakawanda vari kufa pari kumboitwawo kupemberera kana paonekwa vanhu vanenge vachiri vapenyu. MuTurkey vanhu vafa vanodarika zviuru zvisere nemazana mashanu kana kuti 8,574. MuSyria mafa vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2,530. Kunyange uwandu uhu huri kutarisirwa kuramba uchikwira. Imwe tsvakiridzo yakaitwa nesangano rinonzi The Brandhurst Foundation rekuLondon inoti pavanhu vakabvunzwa kuti vachavhota sei musarudzo dzegore rino, mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vane rutsigiro rwevanhu vakawanda zvekuti vanokwanisa kukunda musarudzo dzemutungamiri wenyika. VaChamisa vanonzi vane zvikamu makumi mashanu nematatu kubva muzana kana kuti 53%. VaMnangagwa vane zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40%. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari kunzi ndivo vasingafarirwe nevanhu zvakanyanyisa munyika. Asi vachipa pfungwa dzavo paongororo iyi, mutauriri wezanu PF vari mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa Mugwadi vati zvakaburitswa izvi ndezvemugodzi matsuro.
Musangano wezanu PF wakasimba kumasero, wakasimba nemikuwa, naizvozvo hauteereri zvimasarudzo zvinoitwa paTwitter nevanhu vanovhota nemaghost numbers kana kuti vanovhota nemaghost names. Zvonzi musangano wezanu PF unokundwa. Ivo vari kuita izvozvo vanozviziva kuti zvose zvavari kubudisa nokunyora izvikutungana
kwemunorevei apa kana muchiti kutungana kwembudzi?
Muchaona vamunangagwa nemusangano wezanu PF kuchihwina by over 75%. Our benchmark yokuhwina maelections gore rino takati tadarika chidanho chekuti tishandire kuhwina, taapa chidanho chechipiri chokuti tihwine. Zvino mutsindo tihwine sekuhwina kwatakaita 1980 kuti vana vomuZimbabwe vaone kubudirira, musangano uende.
Asi kasangano iri riri kuburitsa pachena vaMugwadi kuti bato rezanu PF rinenge risiri kufarirwa zvakanyanya nevanhu vari kuronga kuvhota musarudzo dzegore rino idzi.
Manyauta mukanwa aya harahwa kurota ichiyamwa. Kutoenda uku hazvimbonesi nguva yacho yasvika, vanotaura vanongoti zvino zvingofamba kupera kuzi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vati tsvakiridzo iyi iri kuenderana nemaonero ebato ravo.
Tsvakiridzo yeBrandhurst Foundation iri kuratidza kuti vachamisa neCCC
tichakunda vamunangagwa nezanu PF musarudzo dzurikuya muna 2023. Tsvakiridzo iyi iri kusimbisa zvatirikuita paground nemaonero edu isusu tirikuona kuti CCC iri kupinda muvanhu zvine mutsindo, vanhu vari kugashira shoko reshanduko, vanhu vari kumirira zvakanyanya kuti vavhote, uye vanhu vari kuregista kana kunyoresa kuti vanovhota muhwandu hwavo. Chero kumaruva tirikuona kuti mativi mana ose enyika vanhu vagadzirira kuti vazovhotera vachamisa neCCC, vamiriri vekanzuru vekuparlament zvakanyanya muna.
Nechikonzero chei muchifunga kuti bato renyu riri kuwana rutsigiro rwakawanda zvakadai?
MuZimbabwe vanhu vanzwa nekutambudzika, vanhu vanzwa nenhamo, nekushaya chokudya, nekushaya zvipatara zvinoshanda, nekushaya zvakare zvikoro zviri kushanda, maticha asingabhadharwe, vanhu vanzwa manesi chaiwo haasi kubhadharwa, munhu wese ari kungochema, munhu wese ari kuziva kuti tariro yose ichazobva kune CCC.
Zvii zvamuri kuvimbisa kuitira vanhu mukasarudzwa?
Vachamisa vakapinda, tichazoonawo tichidyo tichiguta, zvipatara zvichizova nemishonga yakakwana, zvikoro zvichizobvurwa, maticha achinyatsikubhadharwawo, mari inotenga, mitengo yezvinhu ichizodzika kuti munhu wese akwanise kudya upfumi hweZimbabwe. Saka
zvii zvamuri kukurudzira vanhu kuti vaite, nekuti hongu panogona kuitwa ongororo dzakadai asi vanhu vozeregedza kakuenda kunovhota?
Kuti ngatinonyoresei kutinovhota, ngatiyambirei vabiki vechidiki, vana vedu vari kuzvikoro, vari kumacollege, vari kumayunivhesiti, kuti endai munonyoresa kuti munovhota, kuitira kuti tizohwina kana kukunda zvine mutsindo gore rino ra2023 musarudzo dziri kuzouya.
Mutauriri webato reCCC Muzvari Fadzai Mahere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamonzura Valoid Damba.
Iregai nditaure ndichiti kune vana veZimbabwe, MDC ya99, MDC ya2000, MDC ya2013 ndiyo ichingori MDC yanhasi iri kutungamirwa nababa Monzora zviri pamutemo.
Ko, panyaya yeongororo yaitwayo kana kuti save munotiko kudii?
Ndaoti nditi kune vana veZimbabwe, musateerere zvimwe zviprofita zvenhema, nekuti zviprofita zvakamboya 2018 zvikanzi tichaona mumwe munhu agara pachigaro chekutongera, asi takaona zvigaro izvo zvisina kuzogadzikwa kuti munhu agari kuti atonge. Isu sevana veMDC tiri kuenderera mberi tichimobhilaiza vanhu. Ndofunga makaona zuro ndizuro rinoiri takapedzisa kongresi yedu, vamonzera vachaapoenda enew executive kuratidza kuti tine structure iri intact, tine leadership kuMDC, tine mapolicies, tine maprinciples, tine maprograms.
Munenge muchiita sei kuzadzikisa zvamuri kuvimbisa vanhu izvi?
Maprograms yeyo muchaona chitanga kupinda mumamisha, tichaenda kumareserva, tine program yekupinda mareserva tichikambena. Saka zvimwe zviprofita zvekutaurwa izvo musanyanya zviteerera, zvino kudaiveta aiende, musateerere zvinhu zvekunze kwenyika, teererai zvevana vamunogara navo. Saka izvezvo vanotitsigira kumaruwa, vanotitsigira mumapurazi, nevari kutitsigira kumativi mana enyika, rambai muchititsigira, tichasvikako. Tichikuudzai mamiriro akaita kunze, tichikuudzai kuti nyika yakufamba yakadai, tichikuudzai gwara remusangano.
Avo vanga vari mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi, patinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kunyika yavo nezvemamiriro akaita zvinhu kana kuti State of the Union Address. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika mavo nekudyidzana kwavo neRussia neChina.
muhondo yavo yekupedza dambudziko rezvinodhaka iro rinonzi rapararira nyika yose. Mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika chiuru makumi maviri nevatatu kana kuti 1023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 Mhlolanja 2023 ngugeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. And yes, there were times when Democrats went alone. Time and again, Democrats and Republicans came together.
UZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa embikweni oqakathekileyo othulwe nguMongameli Joe Biden weleMelika, ikakhulu inkuthazo yokuthi kumele abantu basebenze ndawonye.
But in Washington, the Biden administration is doubling down on crazy. President Biden inherited the fastest economic recovery on record, the most secure border in history, cheap, abundant, homegrown energy, fast rising wages, and a world that was stable.
Kodwa abebandla lama Republicans bona basole kakhulu umbuso lo mbiko kaMongameli Biden owe State of the Union besithi akula lutho olulesisindo alukhulumileyo. Amapolisa athi abophe abantu abafika phose amakhulu amane 387 izolo kumkhankaso abawuqale abaqhubayo elizweni okulwisana nalo kuthengiswa kanye lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu waseMelika ubethe gwaqa phambi kwemsakazo kamabona kude le-radio elalele umbiko obusethulwa nguMongameli Joseph Biden weleMelika owe-State of the Union Address. UBiden owethulele umbiko phambi kwamalunga amadala amabili awe-Senate le-House of Representatives ele-Congress e-Washington DC uhlafune okuningi okukhathaza isizwe kanye lokuhle asekwenzile lokhu akhokhelayo abebandla lamaDemocrats bamncome kakhulu uBiden ngokuveza ukuzwisisa kanye lolwazi kwezombusazwe ngoba bethi usehlanganise isizwe kulandela umbuso ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump owachiya kulokuxabana okukhulu phakathi kwezizalwane zaleli lizwe. UZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa embikweni oqakathekileyo owethulwe nguMongameli Joseph Biden kweleMelika, ikakhulu inkuthazo yokuthi kumele abantu basebenze ndawonye ukwakha ilizwe labo kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Biden wethule umbiko oqakathekileyo wokuqala umnyaka owe-State of the Union lapho achasisa khona ngesimo selizwe lakhe. Osekwenelise ukwenziwa ngukhulumende wakhe lakhangelele ukwenza lonyaka ekhuthaza abebandla lama-Republicans ukuthi basekele ekwethulweni kwemithetho enceda uZulu. Umnumzana Biden uthi akula ngenye indlela leMelika elingathuthuka ngayo ngaphandle kokuba abantu baleli lizwe babambisane kungelani lamabandla ezombusazwe abawasekelayo.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes,
We disagreed plenty.
Akulo kwesehlulayo abanye babesita ama Democrats la ma Republicans ngeke besebenze ndawonye kodwa kuminyaka emibili sisebenze sonke kodwa lapala lapayana ama Democrats la ma Republicans asebenze wonke.
Amazwi kaBiden lawa akhanya ithakazelwe ngabaningi abeZimbabwe abathi ukuze labo ilizwe lithuthuke kumele wonke umuntu abambisane enhlelweni ezuthuthukisa inhlala kahle kaZulu wonke kungelani nebandla abalisekelayo. Omunye walabo ngumnumzana Gilbert Chuma isakamuzi seBudiriro othi kumele amabandla ezombusazwe afunde kulokho okwenzakala eMelika esithi iyo yodwa indlela engathuthukisa ilizwe.
Lokhu kusitshengisela ukuthi njengeZimbabwe kuyabe kumele sibe le national vision esingathi leyo kuyabe isitshengisela lapho kumele siye khona njengelizwe, kunganani ukuthi ngubani uyabe busa kumbe ngubani uyabe phikisa. Isifundo esiqakathekileyo leso kumele thine njengamaZimbabweans sisithathe lathi senze i-politics yethu ibe njengeleyo isibona isenze eAmerika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Owen Phiri isakhamuzi seHarare yena othi eleZimbabwe kumele linanzelele ukuba nxa umnotho ubuyela emuva kakuphazamisa abantu baphandle kodwa uZulu wakuleli.
Amazwi kaBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenzayo labo eMelika sibambane sisebenze ngelizwe elilodwa silakho ukuvuselela umnotho welizwe njalo kulokusincedisa ukuthi silalelane njalo sikhonside ama-opinions abanye kulokuthi sithi ngoba leli libandla elibusayo so kalibe yile likhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi zombusazwe umnumzana Admire Moyo.
Amazwi kamongameli welizwe leMelika uBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenza eMelika sibambane silakho ukuvuselela umnotho.
UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye labebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe eneminyaka emibili edluleyo akaboni kulesizathu sokungasebenzi ndawonye. Iningi labantu likhanya lijabulele ukuthi umongameli Joe Biden uchazele eMelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seligcinile njalo selibambene kulalokho eliyabe libe yikho ekuqaleni kodubo lokuthi wethulele umbiko wesothu ngendlela engayeyisilo ba ukwethusela abebandla eliphikisayo elama Republicans. Ngimele 27 ngiseHarare ngimndondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olombiko we State of the Union SOTU kamongameli Biden abebandla lama Republicans bona basole kakhulu umbuso wakhe besithi akulalutho lesisindo alukhulumileyo baphe wabo umbono ngemva kwalomhlangano. Sizweni unkosikazi Sarah Huckabee Sanders owebandla lama Republicans owake waba isikhulumeli sikamnumzana Donald Trump osengusiba likhulu wesabelo seArkansas.
In Washington, the Biden administration is doubling down on crazy. President Biden inherited the fastest economic recovery on record, the most secure border in history, cheap, abundant, homegrown energy, fast rising wages, a rebuilt military, and a world that was stable and at peace. But over the last 2 years, Democrats destroyed it all. Despite Democrats' trillions in reckless spending and mountains of debt, we now have the worst border crisis in American history.
Unkosikazi Sarah Huckabee Sanders, ngugovernor wesigaba seArkansas, echothoza umnumzana Biden. Ukucubungula lolu daba sixoxe nomnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe ohlala eBuffalo esigabeni seNew York.
Yeah, ukuthi ipolitics isikhathi esiningi vele sebekhangele ama-national election azabuya ngo-2024. So ama-Republican umsebenzi wabo kuyukuthi wena nxa bebuya bephendula okhulunywa ngu-Biden bekhulume imeseji ezabanceda ngo-2024 kumbe ngo-Trump ozaphenduka kumbe ngomunye ozaphenduka bebezama ukuthi nje bevodloze okhulunywa ngumonga umongameli uBiden. Kodwa into ayikhulumileyo ukhulume ukuthi uBiden is unfit to serve ngoba usengumuntu omdala kakhulu. Kodwa ungakhangela labo bafuna ukuletha uTrump omunye okhanye wezwe. Ongakhayela uBiden engabe emdala ngeminyaka kulo Trump. Kodwa izinto ezenziwa nguBiden zile ngqondo okudlule kwasenziwa nguTrump. So wesikhathi yizigwenxa zomlomo kumbe ukwenza izinto ezingala ngqondo ama-Republican akwenzayo. Iqiniso ukuthi uBiden is more fit than esakubona kusenziwa nguTrump. Okunye akhulume ngakho of course ubekhuluma ukuthi kumele kube lama-junior, ama-new generation ukuthi ingene kwezama-politics, which liqiniso lelo ngokwakhangela ama-Republican akhetha uSarah ukuthi ebe nguye ophendulayo ngoba she's the youngest governor, I think kule 40 years. So bezama ukutshengisa ukuthi hhayi uBiden ukhulile, khangela thina silabantu abayo. Kodwa uhlupho lwama-Republican ukuthi i-candidate yabo engu-Trump engani lokhu ifuna ukuphendula ikhanya yona ngengqondo angomzimba umdala kulo Biden loba nje iminyaka kaDonald Trump yona imlutshwane.
Umnumzana Busani Ntini, sizalwane seZimbabwe ohlala eBuffalo esigabeni seNew York. Sibuye saxoxa lo Mnumzana Mkhululi Ndabambi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe ohlala eIndiana, laye usipha owakhe umbono ngenkulumo kaMnumzana Biden.
If you look at his style, uJoe vele ngumuntu who likes to ukuthi akhulume off the cuff, and umuntu likes to refer ama personal stories, and he tries to relate, and khonoko kusho ukuthi ubize abantu, you know, ukuthi bezokhuluma different stories. Kuyatshengisela ukuba ngu-president wabantu, and lezinto akhuluma ngazo are things of concern. Mina, what was striking to me, and he did that early in his speech, he challenged, and I thought it was a masterstroke by a seasoned veteran politician, a wily old wise fox move. Ute ngena, he challenged ama Republican to support ama policies that support the middle class America. Kulapana, that was a huge firing shot. Ngobungazukumbulu Trump wathi ngena ama Republican ele Senate and the House and the presidency. They went for Obamacare. They spent their whole session trying to repeal Obamacare, and it backfired spectacularly. And it showed where they were, their intentions, where they are. And kathesi le Congress ithe ingena omakati ama Democrats ahlathi abantu laba vele bafuna ukukhupha i-social security, and i-social security into e-heavy njengabo Obamacare. Of course, social security is heavier than Obamacare, lifeline yabantu abaningi. And so, ute ngena wahle wathi, I challenge you to support our policies that will make impilo for the middle class America bearable.
So, icebo lakhe lonelo elokubafaka ekhoneni ulibona lisebenzile liphumelele.
Ayikhona mbijana. Uhle, without even voting, without putting issues to vote, without any legislation being put, khona lokho ngikutsho ukuthi he used the tactic yokuthi lina elalifuna ukuripila Obamacare, nangu futhi selifuna ukuripila social security, and uhle wakufaka ku speech, and bona bahle bawumuka bonke majoritela green, bona labana akade sibesaba laba akade vele bebaqophile bahle bathi no, ulamanga we will never, and wahle wathi ha, umzwili comment yakhe uthe I like a quick conversion. What's right? Nxa sesisonke ubenze bavuma to the whole country into abakade beyihlabeni.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseIndiana khonapha eMelika. Amapolisa athi abophe abantu abafika phose amakhulu amane 387 izolo kumkhankaso abawuqhubayo elizweni okulwisana lokuthengiswa kanye lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokukhuphule inani lababotshiweyo laya kwedlula inkulungwane eyodwa 1023 selokhe lolu hlelo lwasungulwayo ngeviki edluleyo eHarare. Kubikwa kubotshwe abantwana besikolo abathathu namhla esikolo seGeorge Chipadza Secondary School eMidlands ngemva kokuba umbalisi wabo ebafice bebhema insango. Abantwana laba bamqambile obathengiselayo njalo ubikwa esezandleni zamapholisa. Amapholisa athi njalo alokhu ethola izidakamizwa ezehlukeneyo ngemva kokungena kwawo ezindlini ezidinga ikakhulu emalokitshini yemfakose le Warren Park eHarare. ukuzwa okuningi ngalolu daba sizweni ingxoxo iStudio 7 eqhubhe lomnumzana Paul Nyathi.
Ye kathi kubantu abangu 1023 i-operation leyi yenza elizweni lakhe njalo siyabopha labana ababhemayo labana abathengisayo lama-deglot nama-degparons. So sicela uzulu ukuthi basinikeze information njalo basithinte nxa kuyukuthi amapholisa abenza umsebenzi okumelanga ukuthi bawenze. Sicela uzulu asithele njalo amapholisa angikhona zizawabopha. I-operation leyi izasithengisa ukuthi indawo ezilama-drug problem yiziphi. Njalo liyabona ukuthi indaba zama-drug kathesi zibamba umuntu wonke abancane abadala kuma-colleges kuma-secondary school kuma-universities thina njengeZimbabwe Republic sicela umuntu wonke ukuthi abambe lamapholisa ukwenza ukuthi lisane indaba ze-drug esazenzabiselisa.
Lo ngumnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa obexoxa le Studio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso iBethu likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwenziwa izakhamizi zakobulawayo kuyinto enhle lokubambisana lamapholisa okulwisana labathengisa lababhema izidakamizwa. Kodwa mbona ngazathi i-effort engasoze iphumelele iyefika ndawo especially uma intsha ingelamsebenzi baqhubeka besidla izidakamizwa ngoba yikho kubagcina bengani babalekelana lohlupho lwelizwe. So uhlupho lokuqala yikuthi akulamsebenzi, kudingakala ukuthi kube lemsebenzi ezabenza betshone bebhizi bengatholi ithuba lokuthi betshone besidla izidakamizwa. Kodwa umsebenzi omuhle
singathi ukuswelakala kwemsebenzi yikho okumemethekisa lolu hlupho yini kumbe ziningi izizathu.
Ukuswelakala kwemsebenzi kungeyinye yendlela ebangela ukubana abantu bedinge zonke indlela ezingekho emthethweni ezingaqondanga ukuthi beziphilise, lokuthi abantu abangathola umsebenzi bedinga indlela yokuthi nje bezilibazise ngokuhlala bedakiwe. So alubana kule msebenzi ama-drugs abezehla indlela abantu abathenga ngawo labathengisa ngawo, ngoba ungakhangela athi abantu abathengisa ama-drugs ngabantu abadubekayo abasebenzisa izidakamizwa, abantwana abancane okuze ukuthi ngabe basemsebenzini ngabe ilizwe limi kuhle. So kungaba le msebenzi mbona ngazathi kuzayehla ngamandla.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso iBethu likaZulu obexoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umdlali olodumo womdlalo webasketball oweMelika uLebron James odlalela iqembu leLos Angeles Lakers ngolwesibili udlule bonke abadlali ngokuhlohla kumbali yalomdlalo wedlula uKareem Abdul-Jabbar. Bekufunakala ukuba uJames ahlohle amapoint angu-36 kodwa wazohlohla angu-38 kumdlalo iqembu labo eliwudlalele Oklahoma City Thunder. Lokhu kumfikise kunani lamapointi phose azinkulungwane ezingamashumi amathathu lengxenye 38,390. Isikhathi silokhu sincipha kulabo abaphatheka kumsebenzi wokuhlenga abantu abagqitshelwe ingqwabangqwaba yezakhiwo ezidilizwe engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale kwele Turkey lele Syria ngomvulo. Ngapha kuqanda mo osokusenza njalo ukuthi umsebenzi wenziwe ngokujaha okukhulu. Okwamanje inani labantu abafele engozini le selilikhulungwane ezilithumilane 11,000. Namhlanje uhlangothi olubona ngokupha uncedo lithe inani labantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 96,000 abancedisa kulomsebenzi. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukuya kwethekelela eLebhilithane namhla ukuyahlangana leziphathamandla zakulelo. lolu hambo ngolwesibili lapho aphume phandle kwelizwe lokhu kwaqhamuka impilo leRussia nyakenye. Iofisi yenhloko kahulumende weleBrithani umnumzana Rishi Sunak ikhiphe umbiko ngalolu hambo esithi uZelensky uzaphiwa ithuba lokukhuluma phambi kwedale lePhalamende leBrithani. Njalo uza kuyabona amabutho eUkraine akhonale aqeqetshwa ndawonye lamabutho eBrithani. Zimbabwe lele Equatorial Guinea kubikwa ukuba aselobelane izivumelwano ezimbalwa ezigoqela ukwemba amatshe aligugu ezokulima ukwethekelela ezemvelo lokunye. Umnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Teodoro Obiang Nguema Basogo balobelane izivumelwano lezi ngesikhathi uMnangagwa esethekelela ilizwe leli. UMnangagwa olensuku ezimbili ekwele Equatorial Guinea wahamba kulelo lizwe leziphatha amandla zikahulumende ezimbalwa, indodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye losomabhizimusi umnumzana Kudakwashe Tagwirei. Ababili laba betheswa izijeziso zenotho ngelemelika elithi benza ubukhohlakali obesabekayo. Kasanelanga ukukhuluma loMnangagwa Jr. kanye loTagwirei ngalolu daba. Bayakhala abantu eZimbabwe ngezivumelwano lezi abathi ngezikaMnangagwa, izihlobo zakhe labangane, hatshi uZulu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi uMnangagwa wenza santando eZimbabwe.
Ukuhamba kukaMnangagwa lokhu akusimangalisi thina abanye. Basibuyelene emuva, uMgabe yinto wayevele eyenza ukuthi wayefuna ukurana ilizwe liranele esikhwameni sakhe. UMnangagwa uhambe ezinyathelweni zikaMgabe, njalo lelo lizwe abaye kulo kubongwema e-Equatorial Guinea uzakhumbula ukuthi lilizwe linjani. Lilizwe eliranwa njengendlela uMgabe ayerana ngalo. Uma ngaphazamisi umntakangamba lo busa lelana lizwe nguye ongu-vice president, nguye ozibambileyo emnothweni. So uMnangagwa uhambe labomnangagwa bakhe ababili, ngitsho njalo ngoba uTagwirei nguye umuntu ogijimisa into zikaMnangagwa. Njalo sehamba lo mntanakhe, ukhumbula ukuthi umntanakhe lo wamfaka ku-army khathesi usebonakala kuma-state function. Nxa kuthiwa kusayinwa ama-agreement, akusayinwa ama-agreement elizwe, kusayinwa ama-agreement ekhwekhwe okuthi bazinothise bona ekhwekhwe. So yiyona indlela ababusa ngayo, kubuselwa ezikhwameni okufanele abantwana beZimbabwe bayilungisise leyo ndaba lonyaka.
So ke nxa sikhangela ke kukhanyazana kulezi vumelwano eziningi okuthiwa zenziwe phakathi kwelizwe leZimbabwe le-Equatorial Guinea, kambe leZimbabwe liyatholani khona?
Hayi, njona ngitshilo ukuthi sivumelane leso aso sivumelwano selizwe leZimbabwe or esihlanganisela ama-citizens eZimbabwe, isivumelwano sekhwekhwe eplazini likaMnangagwa laboTagwirei ukuthi bazinothisa kanjani bona njengama-individuals not njengelizwe.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ekwele South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg. Sixoxe njalo nomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Udubo olukhulu esisuka sibe lalo njengabantwana beZimbabwe yikuhlala sicabangelana izibozi kuphela. Nango-ke umongameli uphumile uhambe lo mntanake sokucathe ngelizinto eziningi-ningi. Uphumile uTagwirei laye ukuthi awuhambile sokucathe ngelinto eziningi-ningi. Kukanti-ke kwamanye amazwe nxa into ezinjalo zisenzakala akubi le nto eyabe iphazamisekile khonapho ngaphandle kokuthi hhayi umongameli uhambe mhlawumbe sithi edabeni lomntanakhe akula nto emangalisayo. Sesabona abanye omongameli bephuma labantwana babo. Ngiyakhumbula ngenye ilanga umongameli weRwanda ihambe le ndodakazi yakhe besiyabona ngesikhathi sana uPresident Obama esesekupower balo kulo mfanekiso bebonke khona le eWhite House. Ukhangele uLokuzeni uTrump la isike sambona ehamba lemuli yakhe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Akula nto mele ibe lihlazo lelo.
Pho manje Baba Golide ubona zani iziphathamandla zikarhulumente zilandeni khona ngale e-Equatorial Guinea?
Angithi phela noma nje behambile benjeyana bakhona abameleli uhulumente ama-ministers abahambileyo, kulo minister of finance ukhona ngale, uminister of foreign affairs ukhona ngale. Konke lokhu okuyabe kusenziwa okwelizwe kuyenziwa emgcekeni yilabo abantu akumele benze umsebenzi kahulumende, hathi ukuthi kona siphonge ukuhlala sicabangelana kuphela kungabi lento enhle ephumayo kwele Zimbabwe. Sizaba ngabantu bani nxa siphila kanjalo?
Lo ngumnumzana Joseph Chuma olandela ezombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bishop Sithole osebenza kwele South Africa.
Ku-construction.
Yes, ngathi ku-construction yangkhona le uyabusenza?
Siyayaka.
Ye, yelula khona mpoko Sithole. Yelula sibili utshela abantu ukuthi liyakhani lokhu lalokhu.
Siyayaka nje masithola umsebenzi, si-group nje engaba singu-10. Sakhizinto nje endaweni masithe sathola umsebenzi.
So akusitsheleke Baba Sithole ukuthi umsebenzi lithola njani khonapho, injalo laqala nini ukwenza khonokho?
Umsebenzi senza siyamakethe ze-marketing ukuze sithole umsebenzi. Sesilabo close to 7 years si-business construction, njalo akwamanje akusekho busy, akusafande ekuqaleni. Ekuqaleni kwangwani kuba ngconywana, okwamanje akusekho busy kodwa. Yikho ithi nje sicela usizo mhlawumbe uma singathola abantu abangasidonethela into ezifana lama-tractor, ngoba sengifuna ukuba ba-based eZimbabwe ngisebenze ngokulima. Sifuna ukwenza sibe yi-group esingasebenza ngokulima oku-serious, hayi khona lokho esikwenza njengamanje.
Singathi-ke khonapho nxa liyakha, liyakha izindlu ezinjani, njalo liyakhele obani kule nzuzo yini?
Izindlu esizakhayo kusho ukuthi siyabe sakha ama-private house, umuntu nje mayefuna ukwakhelwa nguye abantu esibakhelayo.
Lonke lingamabhilida adabuka eZimbabwe kumbe kulabanye abakwele South Africa?
No, ngamabhilida adabuka eZimbabwe nje sonke.
Singathi-ke ukuthi wakhe indlu, asithi-ke indlu yomuntu ibiza malini?
Indlu nje complete set yakhona indlu idependa ngeplani yomuntu. Ezinye ziyayenza 50, ezinye 60-70,000, zehlukile azifani.
Kodwa kule nzuzo yini akusitshele Sithole khonapho ukuthi kuyaphilisa?
Hayi, inzuzo yangikhona iphansi kakhulu, yikho sesifuna nje ukuthi ngicabanga ukuthi mina esayidi nami ngibona kthi inzuzo e-right iseZimbabwe, yikho engenza khona into ebonakalayo. Yikho sengicabanga ukuthi ngiyekhaya.
EGoli khonapho singathi sokuhlupha kakhulu?
Ya, hayi, khona sokuhlupha kakhulu, akusekho right ngoba sesibonane ekhaya kungcono ulalapho e-South Africa.
Uyenelisa ukuthi uselele imuli yakho ngakhona ukukwenza khona manje?
Owamanje ngiyenelisa ngoba ingane sezize zakhula, lokhu engincengisa ngakho.
Ubona ngazani akusasebenzeki?
Hayi, akusasebenzeki owamanje, iqiniso akusasebenzeki, isenza isekho sokuvalekile.
Wena-ke singathi usebenza khonapho okusemthethweni ukuthi ula maphepha kumba ula maphepha, akusitshele ngokujulileyo khonapho.
Bena besebenzisa i-permit.
Ye, khuluma ujule sibili ukuthi i-permit yangikhona kuyilokho lokho.
Besebenzisa namaphepha eZimbabwe, kusebenzisa i-permit. Then the ID yase-South Africa ngaye yakhanselwa, asesiyathatha amaphepha akithi eZimbabwe. Okwamanje sebenzisa amaphepha akithi le permit. Njengoba sithi ama-permit sebawakhansila, yikho-ke sengicabanga esi-ID nami ukuthi hhayi angcono yosivelela ekhaya, ngeke kwenza embona zathi ngokusebenza ngezandla. Mbona ngani kungayincedisa kakhulu okudlula lokho engikwenza la.
Singathi ama-permit wona lawo wena awusadinganga amaphepha amatsha, awafaki vele ukuthi ucele ukuthi inga-expire. Uzakwenza njani manje?
Wamanje vele ngoJuni nje ngicabanga ukuthi ngizabuyela ekhaya.
Ubususebenze kwesikhathi esingalani egoli?
Egoli since ngapho 1991.
I-permit buyithole nini?
Hayi, i-permit ngile 12 years ngilayo.
Manje imuli ubona zani uzayenelisa yini ukuthi uyiphandele lapha lalapha nxa ngabuyela ekhaya?
Imuli zizazama ukuthi ngoba njalo sisho ukuthi abantwana bona sebekhulile vele, bona bazasala, mina ngihamba lo mama.
Mnumzana Bishop Sithole udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseYeovil kwele South Africa. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forums khangela umbiko oqakathekileyo othulwe ngumongameli Joe Biden wele Melika owe State of the Union. Sengilivalelisa namhla Zulu kandaba, igama lami ngugeno kumete Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.